manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 9 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe uye vafa vachiri vana. Asi uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi.
Dare rapa mutongo wekuti mapasipotsi evasikana aiswe kuna mabarano edare. Sedare ratopa mutongo hatina zvatingakwanisa kuita sekungotedzera sekuda kwaro. Asi tichazongotorawo matano ekuti mapasipotsi iwayo adzoke.
Dare remagistrate nhasi ratora mutongo wekuti mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri vasvitse magwaro avo ekufambisa kudare mangwana.
Vagari vazhinji muguta reHarare vari kunyunyuta pamusoro pemari dzavari kutemerwa kuti vabhadhare semareds necity of Harare. Mari idzi dziri kupiniwa dzichiitwa backdated kubva muna January.
Sangano rinomirira vagari reHarare Residents Trust rinoti riri kushushikana nekukwidzwa kwarinoti kwakaitwa mitero nekanzuro yeHarare. Kubva munandira wegore rino vagari vasina kuziviswa. Asi meya weguta reHarare vanoti zvese zvavakaita vakanga vachirova namasoro nevagari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe uye vafa vachiri vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Uwandu uhu hwakakwira zvichitevera kuwanikwa kwakaitwa vanhu vashanu vaine chirwere cheCovid-19. Vanhu ava vakabva kuSouth Africa. Nezuro wakare, hurumende yakaongorora vanhu mazana maviri nemakumi masere nevapfumbamwe. Kusvika pari zvino, vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava makumi mana nevatanhatu uye mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe vachiri kurapwa. Hurumende inoti yavheneka vanhu vanosvika zviuru makumi mashanu nezvitatu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 53,668. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu kana kuti vadarika 7,226,000 uye vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana mana nezvipfumbamwe kana kuti vadarika 409,000. Uwandu uhu huri kuramba huchikwira nguva dzose. Ratura mutongo wekuti mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri vasvitse magwaro avo ekufambisa kudare mangwana. Vatatu ava avanoti vakatoshwa vari muhusungwa vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo yakadzikwa nemutungamiri wenyika yeCovid-19 regulations. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo pachikumbiro chakasvitswa nehurumende chekuti zvakatorwa nedare pachikumbiro chevatatu ava zvivandudzwe. Mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti Guriro vati Muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova vasvitse magwaro avo ekufambisa kudare kana kuti mapasipoti panokwana nguva dza4 mangwana masikati, uye kuti vadzoke kudare musi wa13 Nyamavhuvhu apo pakatarisirwa kuenderera mberi kwenyaya yavari kupomerwa. Vatatu ava vakange vabhadhariswa mari yechibatiso uye kuti vazvipire kumapurisa kamwe chete mukati memasvondo maviri, asi vachuchisi vehurumende vakadzoka kudare kuti izvi zvivandudzwe vachiti vakawana runyere kuperwe kuti vatatu ava vanga vachida kutiza munyika. Amai Guriro vati zvakakosha kuti vatatu ava vamirire kutongwa kwavo, nokudaro vati vaona zvakakodzera kuti vabvume chikumbiro chehurumende. Gweta revatatu ava vaJeremaya Bhamu vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro kuitira kuti vadzoserwe mapasipoti avo, vachiti hapana mhosva yavanganzi vangatize kutongwa kwayo.
Dare rapa mutongo wekuti mapasipoti evasikana aiswe kuna mabharano edare. Sedare ratopa mutongo hatina zvatingakwanisa kuita sekungotedzera sekuda kwaro. Asi tichazongotorawo matano ekuti mapasipoti wayo adzoke.
Zvichakadai, baba vamuzvare Marova varunesi George Marova vati vari kushungurudzika zvikuru nekushungurudzwa kuri kuitwa mwana wavo pamwe chete nevamwe vaakasungwa ainavo.
Inini ndikunzwa nokushungurudzwa kuita vanhu mapusani nemhosva yaisingazivi kuti ndiwemhosva iyi.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vati vari kushushikana zvikuru nemapurisa ari kuramba achishanyira mwana wavo nevamwe vake vari kuchipatara kwavari, kunyange hazvo vatatu ava vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nematare pamhosva yavari kupomerwa.
Mapurisa ari kuuya everyday pachipatara vachibvunza kuti vana varimo here, vana vadoda kuti vatisainire interrogation papers avanenge vainavo. Zvimwe zvimapepa zvacho zvingori fake zvinenge zvakangodhindwa zvimapepa pasina kana malawyers. Nekuti takanga tawirirana kuti vana ava vachaonekwa nemapurisa kana vapiwa bail kusvika vachiuya nemalawyers. Hapaite mapurisa asina malawyers. Malawyers nemadoctors vanenge varipo vachikurukura nevana ava. Vavapenge madoctor haisi drama kai. Vana vakakuwadzwa sei vachiri muchipatara nekuti vari kurwadziwa havasati vapora. Vairohwa maronda zvisystematiki zvokuti ukatarisa bendekete rakazvimba pamusoro hapana ronda, asi ukatarisa ne-x-ray scan mukati makatsemuka runyama ndo muri kurapwa imomo kuti mupore. Vana vari kurwadziwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Unyati kuti tinzwe divi remapurisa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti vakasungwa mwedzi wapera paroadblock mushure mekuratidzira kunonzi kwakaitwa nevechidiki veMDC Alliance mumusha weWarren Park. Kunyange hazvo bepanhau reHerald nemamwe masangano enhau akaburitsa kuti vatatu ava vaive mumaoko emapurisa. Mapurisa akazobuda achiramba mashoko aya mushure mekunge vatatu ava vazowanikwa kubhindura vachiti vakatochwa vari mumaoko ehurumende. Pari zvino vatatu ava vari kugara muchipatara vachirapwa zvitevera kutochwa kwavanoti vakaitwa uku. Asi hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe inoti ichiri kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti riri kushushikana nekukwidzwa kwarinoti kwakaitwa mitero nekanzuro yeHarare kubva munandira wegore rino vagari vasina kuziviswa. Sangano iri riri kukurudzira kuti kanzuru ikoshese pfungwa dzevagari isati yatora matano akadai. Sangano iri rinoti mitero yakakwidzwa inosanganisira yezvivakwa iyo yakakwidzwa nezvikamu mazana matatu kubva muzana kana kuti 300%, mvura ichikwidzwawo nezvikamu zviri pakati pemazana maviri nemakumi mapfumbamwe kubva muzana nemazana matatu negumi kubva muzana, kuchitiwo kutakurwa kwemarara kuchikwira nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana, uyewo mutengo wenzvimbo dzekuviga vafi wakakwidzwawo nezvikamu mazana mana nemakumi matatu nezvitatu kubva muzana. Mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba zvavari kuwana kubva muvagari zvinoratidza kuti havasi kutambira bhajeti regore rino iro rakonzera kukwidzwa kwemitero uku. Vashumba vanotoka nzuro inofanirwa kutanga yazivisa vagari nezvekukwidzwa kwemitero uku kuburikidza nekutumira magwaro kana kuti mastatement asi vanoti izvi hazvisi kuitika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Vagari vazhinji muguta reHarare vari kunyunyuta pamusoro pemari dzavari kutemerwa kuti vabhadhare semarets neCity of Harare. Mari idzi dziri kubhiriwa dzichiitwa backdated kubva muna January. Apa dambudziko guru nderekuti vagari havasi kupiwa mabills avo epamwedzi neguta. Apo vanoenda kudoda kuti vabhadhare mari yavanofunga kuti ndiyo current. Vanosvika vachiudziwa kuti kune zvikwereti zvakakura izvo zvakaiswa pamabills avo pasina kutaurirana. Bhajeti reguta reHarare riri kuratidza kuti harisi kugamuchirwa nevagari zvakanyanya, saka vagari vari kutsutsumwa kuti mabills avo ari kuitwa backdated zvisina nhaurirano, zvinoita kuti kanzuro iite sekuti iri kuda kupunyikidza vanhu.
Chii chiri kunyanyonyotwa nacho nevagari mukukwidzwa kwemitero ikoko kana mitero yakwidzwa iyoyi?
Vanhu vazhinji vari kunyanya kutsutsumwa nekuda kwekuti kanzuro haisi kugona kupa vanhu mvura yacho, haisi kutsanangura zviri kuitika, marara haasi kutakurwa, mastreetlights haasi kushanda mazhinji. Munharaunda zhinji vanhu vanogunun'una nekuti kunyange makanselas avo havaaoni. Saka kana vopiwa mabills vazhinji vanhu vari kunyanya kuda kubvunza kuti zviri kumbobva kupi, nekuti haisiyo mari yavanga vajaira kuti vanobhadhara.
Saka imi sesangano zvii zvamuri kukurudzira vagari kuti vaite?
Isusu seHarare Residence Trust tiri kukurudzira kuti vagari vanofanirwa kunge vachibhadhara mari yavanoona kuti vanokwanisawo pamwedzi, vasingasiyiwa navachifa nenzara, asi vachibhadharawo mari inoita kuti kana kanzuro ikange yapiwawo mari inogona kuitawo mabasa anogona kugutsa wagari, zvinozoitawo kuti mari iwande inouya kuhomwe yekanzuro.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Asi meya veguta reHarare Herbert Gomba vanoti vagari vose vari kuziva nezvebhajeti idzvairi uye vakatoritambira nechakare zvekuti havangashamiswe iye zvino nekukwira kwemitero yavo. Vagomba vanokurudzirawo vagari kuti vabhadhare mitero yavo kuitira kuti kanzuru irambe ichikwanisa kuita mabasa ainotarisirwa kuti inge ichiita nevagari. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyaya inoitika ndeyekuti veResident Trust vanotaura nepasipo. Chinozikanwa nevagari ndechekuti gore richingonopera tinoita mabudget consultations. Tapedza kuita mabudget consultations tinoanaunza bhajeti redu pachitivitivi manewspaper toziisa vagari. Saka handisi kunzwisisa kuti kana vachiti vagari havasi kuziva kuti zvinofamba sei, ivo kana vasingazivi hazvireve kuti vagari havazive, nekuti kunzwisisa kwandinoita ndekuti mugari munhu ane mba yake ine stand number, ine house number. Saka hazvigone kuti Harare Residence Trust ifungire vanhu, ifunge kuti iyo kana isina kuziva vanhu havana kuziva. Remember tiri kutaura isi guta rine vanhu vanosvika 2.5 million. Saka kuti titi munhu wani weResident Trust kana asarudza zvake kuita kunge asingazivi kuti takaita bhajeti, iyo vakambotinyorera vachireiza maissues ebhajeti iroro toti iye anomirira vanhu 2 million. Kungozamawo zvavo kuva relevant nekureiza maissues asipo.
Kunyaya yekuti vagari havasi kutambira magwaro anovazivisa kuti vanenge vakubhadhara mari dzemitero idzi kana kuti mastatement, munoti
dambudziko rataita munyika yedu ndeyekuti zvimwe zvese zviri kukwira, zvimwe zvese airtime, mabundles, maprices emagoods nemaservices ese anotengwa nevanhu. Asi dambudziko riripo nderekuti veHRT vanoti zvimwe zvese ngazvikwire hazvo, asi zvekanzuro ngazvirambe zvakamira. Hazvigone kuti tiprinde pepa iroro kuti tipe ma residence kana ivo vasinga badhari mutero nekuti ma services ese atinopaya they must be funded from somewhere saka isusu tinongo ita zvino takonza kuti ma residence
avanga vari meya veguta reHarare vaHebert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Mafuta edzimotokari munyika ari kuramba achinetsa zvisinei nekukwira kwakaita mitengo yavo svondo rino. Vanhu vakawanda vari kupedza nguva yakareba zvikuru vari mumitsetse yekutenga mafuta. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Magaraji anotengesa mafuta aya ari kugara aine mitsetse mirefu refu kunyange hazvo anenge asina mafuta sezvo vanhu vari kugara vakamirira paanozosvika. Vanhu vakawanda vanoti vari kushamiswa kuti sei dambudziko iri riri kutadza kugadziriswa zvachose kuitira kuti kunetsa kwepeturu nedhizera munyika kupere zvachose. Mumwe murimi va God knows homwe vati mushure mekurara mumutsetse wekuti vawane peturu vapiwa marita gumi chete avo vati havakwaniri kudzokeresa kwavanga vabva.
Indatorarira pano pamutsetse pano patotal chatinoita izvi ndechekuti tinoyatotenga isusu mbeu yedu nemafertilizers edu asi kuti tidzokere futi kwakuturasi izvezvizvi 10 liters handina kwandokwanisa kuenda naye moto yakaremerwa kudai handina zvandinokwanisa kuita nemafuta ye 10 liters amene kuti mungatibatsiro here kuti maservice station yakazwane pi unonzwanzwa kutenga raradzikisa pano 6000 liters asi unonzi 10 liters.
Mumwe mutyairi vaThomas Dube vati yanga iri tarisiro yavo yekuti nekukwira kwakaita mitengo yemafuta mafuta aya aizowanikwa asi vakati hapana zvachinja. VaDube vati vemagaraji anotengesa mafuta vari kuita huori vachiti pavanenge vari mumutsetse vari kuona vamwe vanongosvikodirirwa mafuta vanenge vachida.
Tatatsira kuti pamwe nokukwira kwakaita fuel kubva mu$22 kusvika mu$28 pamwe ichawanikawo maservice station asi tatambura munyika maqu unomuka na 4 o'clock kutsvaga fuel haiwanikwe. Unozongoona vanofamba nemadhiramu vanonotenga nemadhiramu ndo vari kuwana fuel wango wahuori hoga maservice station umu ane dhiramu ane madhiramu anosvika achizadzirwa vedzimotokari vakamira mumaqu.
Mumwe zvemuzvinamotikari vaCarrington Zvamada vatiwo vari kupedza nguva yakareba vari mumitsetse yemafuta pachinzvimbo chekuti vaite zvine pundutso.
Tiri kupedza nguva yakawanda takapaka pamaservice station tinova kutorarapo nguva husiku hwese zvikutiita kuti tishayiwe nguva yekuti tiite mabasa atofanira kunge tichiita. Vazhinji vari kunuza nguva yakawanda vanofanira kunge vachiita zvinhu zviri productive kumabasa kwavo but ndinongoda kuti vanenge vakamirira fuel hasi kukwanisa kuti tinge tichiita mabasa atofanira tichiita.
Asi mumwe muzvina garaji vatapera mangisi vaudza Studio 7 kuti vari kurambidza vedzimotikari kutenga mafuta avanoda kuitira kuti vakwanise kuwanisa veruzhinji vanenge vari pamutsetse mafuta aya sezvo ari mashoma munyika.
Pamagaraji edu tiri kupa fuel unlimited nekuti tichida kuti tikwanise kupa vanhu vese vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vese panapa panouya vanhu vakawanda nenyaya yekuti tikada kupa munhu fuel yakawandisa hatikwanisi kuzokata fuel vanhu vese vanenge vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka takutolimita.
Vamangisi vatiwo vari kuwana mafuta mashoma zvakanyanya pavanomawanira. Asi vhiki rapera gavhuna wereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vakaudza imwe komiti yeparamende kuti munyika muri kutengwa mafuta anofanirwa kukwana vachiti pane pari kuitwa uori. Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA inotiwo uori hwakanyanya munyaya dzemafuta edzimotikari. Vakafanobata chigaro chemukuru weZERA Engineer Eddington Mazambani vakaudza uparamende nechina chapfuura kuti vane chirongwa chekuona kuti motikari dzinotakura mafuta anofanirwa kushanda munyika dziiswe mucherechedzo kana kuti marking pachirungu vachiti vanofungidzira kuti nekuda kwemutengo wakaderera wemafuta munyika kune vari kutenga vachienda nao kunze kwenyika. Munyori mubazi rinoona nezvemhando dzemoto, Engineer Gloria Magombo, vati vanga vasingakwanisi kutipindura parunare nezvenyaya yekunetsa kwemafuta, vakati tivatumire mubvunzo. Pari zvino peturu iri kutengwa nemadhora makumi maviri nemasera nemasendi makumi mapfumbamwe nematanhatu, kana kuti $28.96 kubva pamadhora makumi maviri nerimwe parita. Diziri raiitawo madhora makumi maviri nemasendi makumi masere nemana parita, rave pamadhora makumi maviri nemana nemasendi makumi mapfumbamwe nematatu, kana kuti $24.93. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makatirira kustudio 7, munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Zvemari raburitsa zvinodiwa kuti vemakambani vakwanise kutora zvikwerete zvekumutsidza mabhizimusi avo akawirwa nedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Vemabhizimisi ava vanonzi vanofanira kuve nemapepa ekuratidza kuti vari kubhadhara mitero pamwe nekushanda zviri pamutemo. Homwe yemari yekubatsira vemabhizimusi ava inosvika mabhiriyoni 10 nemasere emadhora emunyika, kana kuti $18 billion. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti chirongwa ichi chakanaka chose.
Rubatsirwo rwuri kubva kuhurumende runotendwa kwazvo kuti dai rwaramba rwuripo ende dai rwawedzerwa nemarequirements acho angadai atarisiswawo futi kuti akwanise kubenefita access on one wakati wandei, nekuti ukatasa pamarequirements aripo ayo pekuti valid tax clearance, NASA compliance certificate, credit worthiness and tourism sector to be member of ZTA, marequirements iwayo ndiye kuti dzimwe nguva mabhizimisi akati wandei emuZimbabwe ari informalized. Saka marequirements iwo wanikwanisa kunge vasingakwanisi kuabata. Nekudaro panofanira kutarisiswa kuti hapana here imwe nzvimbo yekuvabatsira nayo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hurumende inenge yakatodya manonoko.
Idanho rakakosha rinounza a bit of support kuindustry, kumakambani emuno, but hurumende yakada kuti nonoke kuparura chirongwa ichi. Makaona nyika dzakawanda dzakatsoparura maeconomic stimulus nemasupport mechanisms kare kare. Makatariso zvakare $18 billion yakaparurwa iyi makaiconverta into US dollars, kana inotipa about 700 million kana uchishandisa official exchange rate, uye about 156 million kana uchishandisa parallel market rate. Haisi mari yakanyakwanda, hunge inobatsira.
Vachitambara vatiwo kuti homwe iyi inyatsoshanda zvakanaka zvichatinetsei, nekuti
mari zhinji iyi iri kuuya through maloans. Saka hurumende inenge ichiita guarantee maloans achazenge achipiwa wemabhizimusi nemabhanga. Dambudziko riripo ipapo nderekuti chekutangisisa interest rates acho ari kuavarage about 25%, uyewo makatarisa neinflation yati nayo iri kusvika kuma iri kupfuura kuma 700% pagore, zvakureva kuti in real terms interest rates edu ari negative. Zvoita kuti vemabhanga vazhinji vanogona kusava nemanyukunyuku ekunge vachikweretesa vanhu mari, nekuti kana mari interest rates ari negative zvakureva kuti ari kukweretesa mari ari kutosubsidize munhu ari kukweretesa mari kuti anga achikweretesa mari iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu inogona kukanganisa urongwa hwehurumende uhu.
Vakangoisa inonzi 18 billion dzimudollar. Apa kumuinda tirimurudwa 5 billion US dollars. Saka makambani mazhinji ari kunogwadama. Zvokonzera kuti nyika ikusangane nenjodzi yekuzovhara. Saka hurumende inofanira kuzviziva kuti tinokwanisa kuita economic collapse pamwedzi mishoma iri kuuya iyi.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa neAmerica, mushandi anodawo kupiwa mari yekubatsirikana.
Isisu vashandi takayambira hurumende kuti kune dambudziko kudzimba, tine vanhu vari kutoshupika. Saka pakunobhadharwa stimulus haifana kutarisa vemakambani chete, inofana kutarisa vanhu zvavo vanota kuvatsirwa.
Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti paramende inofanira kupiwa mukana wekuongorora mashandiro ehomwe iyi, ichiti kuda kungoregedza vanhu vachita madiro aJorgina kunenge kuri kusiya mapere akarinda chitunha. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Zvikarongo ndinodzi kai moyo ndinobva masingo. Maerano nechirwere cheCOVID-19 ichi chirwere homo chiriko, asi chatishungurudza nokuti hatichawana kana petinowana kana mari. Tivanhu vakungogara takatambura dekukutiwo zvimakombe zvichifamba detichine planiwo dzokutsvakatsvakawo mari. Zvino hapana, tichimira zvimwe zvematongerwo enyika, idambudziko guru. Asi isu toziva kuti pose panobude ziya ndo panokuzha. Saka isu tozivawo zvese zvirikuitika pane MDC Alliance kuvhiringidza chete kuti vanhu vashaye mafungiro, vashaye maitiro. Asi vanhu vari kuziva chokwadi chiri mukati mehana dzavo. Vanhu vachangoona chete zvichiitika nokuti tose takatarisira one side. Zvimwe zvese zvinonyuka izvi izvinotaurwa izvi tozo kuti vamwe vari kuda zvemari, vadi zvokuti deni tasunungukawo kana kuti deni ZANU-PF yambobvawo. Zvinhu zvototishungurudza kuti tozo kuti ikushanda nevavo vasingadi kuti mufana uyu asunungure vanhu chamisa. Saka isusu maonero edu, maonero yatinoita mukati menzvimbo ino yatinobvai kuno kumasvingo, tichaedzawo nepatinogona napo pose kuti zvinhu zvinake mukati menyika. Zvinhu zvototinetsa, asi vasingaratsi kunzwisisa nezvematongerwo enyika vanototambudzika kuti zvavapapi. Asi tinotoziva kuti ndokufamba kwazvo.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokokai timpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Muchirongwa tichange chitarisa nyaya yechirwere checoronavirus, apo zvikoro zvovhurwa kuti vamwe vanyore bvunzo. Tiri kutarisawo zviri kuitwa nevechidiki kubatsira vamwe munharaunda dzavanogara. Ngatisanganei pachirongwa The Connection muine neMike Hove na 8 PM manheru ano.
Chaba tashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anoponeka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA ndebele.